Mumwe wevanhu vanga vari pamunamato uyu vaAdelo Nyabanga vesangano reDaily Bread International Ministries vanoti chinangwa cheminamato iyi ndechekuti Zimbabwe ive nerunyararo sezvakaitika panguva yakaratidzira vanhu zvakazoita kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabve pachigaro.
So isusu senyika yeZimbabwe tinotenda kuti zvinhu zvese kuti zviendeke zvinoda Mwari mukati. Hatina chatinonha kuita tiri toga pasina Mwari. So Mwari vakataura naDr Chikaka kuti tofanira kusangana pano pakuroyo Prime Mountain tichinyengeterera kuti maelections edu sezvakaitika last time patransition yakaitika it was ngerinzinyararo, hakuna akafa watakanzwa, hakuna vakarwisana watakanzwa, zvinhu zvese zvakaitwa murunyararo fureke zvinotonhwa vainyengetera. Saka tirikungotenda kuti kunyange panguva yakadai so patiri kuna maelections pachaitwa macampaigns pachaitwa zvinhu zvakati wandei, tirikungotenda kuti Mwari mweya mumwe chete uyo wakatitungamirira patransition urambe uripo. Pashayuka nemumwe chete anonzi afa varwisana zvakaipa zvaitika, tinongoda mweya waMwari tingori pakati pedu. Isusu nyika yeZimbabwe tinongotenda kuti izvo tiri vana waMwari.
Vanyabanga vanoti pagomo apa pari kuuya vanhu vanobva kumativi mana enyika vanoshumira makereke akasiyana-siyana. Chinangwa chiri chekunamatira runyararo muZimbabwe.
Right, tinotone time yakatoreba yatinopota chiuya panapa tichinyengeterera. Tofanira ngoti kubva kutanga kwegore taingozviita, but every time patinouya panapa maichikaka vanoramba vachingotitaura kuti zvatiri kuita panapa tiri kunyengetera nyika yeZimbabwe. Hongu tingangouya kuti mumwe nemumwe anenge ane zvaada kuti Mwari amuitire, but chinangwa chacho ndechekuti kana wapedza kunamatira zvinhu zvako chirangarira nyika yako uchinyengeterera. Saka vanhu vari kuuya panapa handingangoti ndivanhu vepanapa chete. Maichikaka vanoshanda nevanhu vanobva mumapoka kamachurches akasiyana-siyana. Saka kune vanhu vari kuuya panapa vaHarare, naBulawayo, Mutare, kunyange nedzimwe nyika out of Zimbabwe or out of Africa vanouya panapa vachinyengetera, vachimira nevision yamaichikaka semunhu waMwari akadanwa naMwari kuti atitungamire panguva yakaita seiyi.
Amai Ana Gomo vanotiwo chinangwa chikuru chemunamato wemusi wechitatu ndechekuedza kupodza marwadzo ari muvanhu vemuZimbabwe ayo akakonzerwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Tinoshanda ndiri pano nemunhu waMwari Dr. Irene Bricus Chikaka. Ngati tiri pano tirikuona quite a number of churches dziri kuuya kuzonamata, ende ndingati kubva kutanga kwegore uyu tinoramba tiri kunamata pamusoro perunyararo mukati menyika, uye kubatana kwemakereke kuti ive mhuri imwe chete sezvinotaurwa naJohn kuti Kristu vakanamatira kuti kereke ngaive imwe chete. Ende tinotenda kuti Zimbabwe imwe chete panguva yakadai kunyange zvakabva kuitika mukati menyika yedu. Tirikutenda kuti minamata saka pagomo rino kunamata chete, ende tichishuvira chakanaka mukati menyika yedu. Chatinotenda kuti Mwari semusoko rao ravanotaura kuti kana vanhu vangu, kuna vaKoronike vechipiri chapter 7 verse 14, kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakasiya zvakaipa uye vakatendeuka vakadana kwandiri, ndichanzwa kunyengetera kwavo. Ndozvatinotenda mazviri kuti tikadana kuna Mwari tiri munzvimbo ino panzvimbo yeMount Zion, patinotenda kuti muranda waMwari akatumwa kubasa iri kubva 2009 vachitanga gumo rino. Tikuona Mwari, tikuona matestimonies mazhinji, asi kunyanya panyaya yerighteousness. Saka tikutenda kuti nenyika yedu ikatendeuka pane chakaipa, vanhu vanodanwa nezita raMwari tikatendeuka pane chakaipa, zviro kwazvo tikadana Mwari uyu, inopedzisira ichiti kunova nokuporeswa kunyange kwevhu renyu kwenyika yedu. Saka tinotenda kuti tikaramba tiri kudana Mwari, zvinongoitwa naMwari chete, hazviitwi nemunhu.
Nzvimbo inonamatirwa iyi yaimbozivikanwa se-113 Prayer Mountain, asi zita rakazochinjwa gore rapera kuita Mount Zion Prayer Mountain. Asi vanhu vakatanga kunamatira panzvimbo iyi mugore 2009 zvokuti yave nzvimbo inogara yakazara nevanhu vanobva kuAmerica, Mozambique, Malawi nedzimwe nyika. Ndakamirira Tsujo 7 kuBorodhewo muHarare, ndini Kirimu Dzamira.